Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kunyana 21 2017
makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rinoti nyaya yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yekupikisa chirongwa chebiometric voter registration haifanirwe kunzwikwa zvechimbi chimbe.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti zeki inokwanisa kunge yanyoresa vanhu mamirioni manomwe kunyange hazvo masangano akazvimirira nemapato anopikisa ari kuti nemamiriro akaita zvinhu zeki chakundikana kuita basa rayo nemarom.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro ratura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare neMDCT ichida kuti kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti kumbomiswa kudzamara komisheni inoona nezvesarudzo yarongeka haifaniri kunzwikwa nechimbi chimbi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro rehigh court vaDavidson Moses Foroma vatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare neMDCT ichida kuti ZEC imbomira kunyoresa vanhu kudzamara yaunganidza zvose zvinodiwa kuti iite chirongwa ichi haifanirwe kunzwikwa nekukasika vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa hayo seimwewo nyaya zvayo. Gweta ranga rakamirira MDCT panyaya iyi vaEric Matinenga vatsinira zvaturwa nedare.
Judge wataura kuti inokuti ndikunzwa inhasi hazvigoni nekuti pane yatinoti maagent chamber applications nemamwe anoti maordinary applications. Saka vanotiwo kana uchiuya kuti nyaya yako inzikwe nekukurumidza unofanira kutaurira kuti ikasanzikwa nekukurumidza pane chinhu chinonyatsokuita chakaipa chingazokwanisa kuti chigadziriswa.
VaMatinenga vati zvave kuMDCT kuti yotora danho ripi kubva pari zvino zvichienda mberi. Mudare vaMatinenga vati kana ZEC ikabvumidzwa kuenderera mberi nekunyoresa vanhu sevavhoti pasina michina yekuchengetedza mashoko kana kuti maservers zvinoita kuti pave nemukano wekuti sarudzo dzegore rinoya dzibirirwe. VaMatinenga vati bumbiro remitemo rinopa hurumende masimba ekuona kuti zvose zvinoda kuitwa kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kusati kwatanga zvaitwa. Saka nokudaro ZEC inofanira kumbomisa kunyoresa vanhu sevavhoti yozoita izvi kana ichinge yarongeka. VaMatinenga vaudza dare kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vaifanira kutanga vatarisa kuti ZEC yarongeka here kuti inyorese vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sevavhoti. Asi gweta ranga rakamirira vaMugabe panyaya iyi amai Olivia Zvedi vati nyaya iyi haifanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo pachine mukano wekuti MDC igonzwikwa uye pasina chainoruza kana kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti ukaramba kuchienderera mberi. Mutongi wedare abvumirana namai Zvedi kuti nyaya iyi inogona kuzounzwa zvaye kudare neimwe nguva sezvo ZEC yakabuda pachena kuti kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kunyange mazuva akatarwa nemutungamiriri wenyika adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kunyangu hazo paine kunetsa na kukuru pa mabatirwo ari kuitwa basa nesangano reZimbabwe Electoral Commission pakunyoresa vavoti. Sachigaro wesangano iri amairita makarau vanoti vane chivimbo chekuti vachakwanisa kunyoresa vanhu mamirioni manomwe kana kupfuura sarudzo dzaitwa gore rinouya. Nasi mapato anopikisa anoti People's Democratic Party neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Washman Ncube anyora mashoko kuvatori venhau achigunun'una kuti ZEC haina kugadzirira zvachose kunyoresa vanhu uye nekuti zvichemo zviri kubva kuvanhu zvawandisa. Mutauriri wePDP Jacob Mafume vati vatsigiri vavo vari kuvaudza kuti vanhu veZEC havasi kukwanisa kushandisa maBVR kits ekunyoresa vavhoti. VaMafume vativo amai makarau vari kuita zvemahumbwe nechirongwa chenyika. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vati ZEC iri kushanda nezanuPF mukuda kudzivisa vanhu zvikuru mumaguta kuti vasanyorese kuvhota. Tatanga nekubvunza mai makarau kuti sei vanhurume vakawanda vari kuti vari kuita matambudziko pakuti michina iverenge minyoro yeminwe yavo kana kuti mafingerprints.
Kazhinji kacho mukatarisa vanhu ivavo vane maoko asiri mafingerprints asiri kubatwa nemichina vanhu vechirume. Ndingangokanganisa hangu kutaura kuti varume nguva zhinji vakasiyana nesu madzimai kuti madzimai tinoshandisa malotion nemafuta nezvimacream zvakawanda wanda. Saka ganda redu rakapfava kupfuura revarume. Revarume rakaoma riri dry. Saka mafingerprints anononoka kuregista. Ndo saka muchinzwa vachizokumbirwa kunzi isai maoko enyu muvhudzi vachifungidzwa kuti kuda muvhudzi mune tumafuta tungangoenda pazvigunwe. Isai maoko enyu pamhanza kana pachirebvu. Zvese zvinenge zvichisvika kuti maoko iwayo apfave mafingerprints anga achinyoreswa. Haisi mhosva yemushina, imhosva yeganda redu rinenge rakaomarara risina. Risingakwanise kuriregedza mafingerprints ende izvi zviri kuwanika muvanhurume. Saka ndichakurudzira vanhu varume vazhinji kuti vanhurume vazhinji kuti kana vakuenda kunonyoresa ngavangopfavisa maoko avo kungobata tumafuta tushomanana tungadai turi vaseline tungadai turi tulotion kungobata kuti maoko avo ange akapfava vanoona zvinhu zvavo zvichikurumidza kufamba.
Asi neuwandu hwevanhu varipo nemichina yaminawo muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kuti munyorese vanhu vanosvika kana kupfuura mamirioni manomwe?
Wongu ndinoramba ndichidzokorora kuti kuparura kwatakaita chiitiko ichi ndeiko kuti takati tiri kutanga pamadistrict offices edu hazireve kuti blitz yatakati tichaita kana kuti outreach program yatakati tichaita hatichaita. Outreach program yedu iri kutanga muna October sekutaura kwatakaita kana mishina ine 2600 yauya. Saka tinenge tane mishina yese 3000 ichishanda panguva imwe chete. Ende tarisiro yedu ndeyekuti hongu tinobata nguva yedu yatakatarira yekupedza muna December.
Vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zvinoshanda here?
Hongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda, cheplastic zvakare chinoshanda, chebepa chine mufananidzo chinoshanda, nepassport ichiri kushanda, zvese izvozvo zvinoshanda. Tikaramba tichingokurudzira vanhu patinge tichiita yatinoti voter education tisati tatanga blitz kuti zvese izvozvo zvinoshanda.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kutarisirwa kutaura nhasi pamusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York. Mutoro wedu wenhau Praxidus Jeremiah ari kumusangano uyu. PJ, wakadii zvako?
Ndiri pangu kana makadio.
Ungatudza kuti vaMugabe vari kutarisirwa kutaura nguvai?
VaMugabe vari kutarisirwa kunge vachitaura pakati panopfuura 3 o'clock masikati anhasi.
Wakwanisa here kuwana gwaro rezvavachange vachitaura kana zvavanotarisirwa kutaura?
Kubva mangwanani ndanga ndichiedza kuti ndiwane gwaro irori asi handina kukwanisa kuriwana. Ndatanga ndichafonera kuikoko kuruzinga wevamiriri veZimbabwe muno muAmerica muNew York. Vakaramba kundipa gwaro iroro. Ndikaedza kuenda pamuzinga iwoyo ndikaridza bhero. Zvikanzi haukwanise kupinda kana une appointment here. Ndikati aiwa handina. Zvikanzi izvo tinoda appointment. ndikati chana chimboda igwaro chete iroro remashoko emutungamiri wenyika ravachanotura kumusangano we United Nations General Assembly nasuno zvikanzi hatikwanise kukupa munhu anokwanisa kukupa chete ndavacharamba havano vamutauriri wemutungamiri wenyika ndikati zvino ndingawanawo here nhamba dzenhare dzavacharamba vakati okay tinokwanisa kuzokupa parunhare asi haukwanisi kupinda pamuzinda.
Takaona kuine zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mazuva ese apera zvanga zvichiratidzira nhasi zvakamirawo sei?
Nhasi uno havana kuuya kuzoratidzira nezuro ndopa vakaratidzira vakanga vari vashoma shoma asi vanoti ivo vakaratidzira vakawanda nemusi wemugovera ndopakanga pakawanda vanhu uyewo December movement vakabva vauyawo ipapo vakaratidzirawo nezuro wacho pakanga paine vatatu kana vana veDecember movement ndakavaona vachivatsvaga pakati pegurususu revanhu vakanga vachiratidzira vakadawo kuuya kuzoratidzira pamberi pavo pinda mapesa kubvaatauremarasvatasviri izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru PJ.
Zvakanaka.
Mutori wedu wenhau Prasidis Jeremiah achitaura ari kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa muNew York muno muAmerica.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mushure mekunge zvakabuda musarudzo zvaraswa zvichinzi sarudzo dzakanga dzisina kufambiswa nemazvo, vakuru vakuru muKenya nezuro vakadzivisa kuti vaendesa mberi zuva richaitwa sarudzo itsva dzemutungamiri wenyika kumusi wa26 Gumiguru.
Zvuru zvevanhu vari kuratidzira zvapinda mumigwagwa yeguta guru rePhilippines nhasi zvichiyambira vamwe vose vemunyika iyi kuti nyika iyi inogona kudzokera kuutongi hweumbimbi ndoga pasi pemutungamiri wenyika iyi vaRodrigo Duterte. Gwaro revavhoti idzva rechizvino-zvino kana kuti biometric voters roll kana kuti BVR riri kushandiswa kekutanga munyika musarudzo dzegore rinouya range richitarisirwa kuti richapedza mutauro unosimuka pose panoitwa sarudzo. Asi nekunetsana kuri kuitika pakati peZEC nemapato anopikisa zvinoratidza pachena kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzichangoita mutauro sezvakaitika kuKenya zvakapa kuti dare repamusoro-soro munyika iyi rigume rati sarudzo dzemutungamiri wenyika dzidzokororwe. Sangano reZEC riri kupomerwa mhosva yekungotevera zvinotaurwa nebato reZANU-PF richiremera divi rimwe chete setsvimbo. Asi sangano reZEC rinoti hariuzwe zvekuita nemapato ezvematongerwo enyika. Mukudzeya makakatanwa auya nekuda kwenyaya yekunyoresa vavhoti iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna chirumhanzu nezvekuparurwa kwekunyoresa kuvhota uye kuti ivo vaenda here kunonyoresa.
Ine hangu handisati ndaenda ndichaenda zvangu asi handioni zvangu kuti pangava neproblem kana matambudziko kuna avo vanoda kuvhota vanonyatsokuziva kuti chii chinofanira kuitwa munyika. Asi dambudziko riripo ndorokuti sisi iyi yauya nyika iyi ichiri itsva, ichiri kuenderwa nayo mberi. Asi dambudziko zvehombe hombe ndorokuti maZimbabwe nzika vanongova macarbon copies zvaitwa kune dzimwe nyika, ivo vanoda kungotevera vasina kunyatsoongorora kuti zvichapedzira zvaita sei. Nokuti zvino mukatarisa dambudziko ndekuti ndinonzwa kuti michina yekuti zviite izvozvo haisati yadini yavapo yakakwana. Ndodzokera bheki kunenyaya dzamasanction. Now the question is kutambuziitirei izvezvi zvinotitorera mari yakawanda tadi kuita zuri zata jaira zama pesa izi ndoda mbezikura tinaro zose zirichinde sikunze wanene opposition party wanungufu gira kuti zinenge zaita ne hurumende hazina kucheka zvavanenge vaita ivo ndio zvakajika saka ndiona kuti pachava nedambudziko nekuti basa roga roga rinoda experience iye zvino vatanga system handifungi kuti vati vava ne experience well chunu chonga choga chinodzidzirwa tichangozoona pambirapo kuti experience yacho yamira zvakadii
vaguti munenge mune chidokwadokwa chekutaura
chokwadi blessing ndiri kutoseka hangu hama yangu comrade Dilmans vari kutaura zvemasangijenzi handibviti hama yangu yamuiko nyaya iripo ndeyekuti ini zuro chaiye musi wechitatu ndakaenda kuhurumende nzai district office munomarare kumbare ndikanoregista the new system yebiometric voter registration asi zvandakaona ukoko blessing zvakandityisa zvakandireisa nehana nekuti ndakaona vanhu vakawanda vamwe vakatiwo vanga vatomukira vasvika pamahofisi iwawo kuremembrance drive na 6 o'clock dzamangwanani asi nenguva yandakazobvapo ini kumatu dzamasikati vanga vasati varegista vanga vachingori panze vasati wawana mukana wekuregista ndobvunzawo pandakapedza registration yangu ndobvunzawo maofficers vakati regista kuti pari zvino maregista vanhu vangani vakandiudza ivo kuti vanga varegista vanhu 54 dzaadzaakuma 22 saka ndakangoona kuti aiwa dambudziko riripo nderekuti biometric voter registration haina kushata asi dambudziko nderekuti Zimbabwe Electoral Commission zeki haina kunge yakanatsogadzirira
todzoka kwamuri vachirumanzi ivo vanopikisa vanenge vari kuti zeki iri kushanda nezanupf mukuda kuti vanhu vakawanda kunyanya madhorobha umu vasanyorese nekudaro ndosaka zvinhu zvacho zviri kunyanya kundonoka
you see blessing nyaya inongoripo sekutaura kwandaita samavonero andiita iro yagaroziva kuti opposition especially MDC vese zvese zvinoitwa nehurumende kwavari hazvina maturo shuwandiudze kuti vanhu vanofanira kushanda muno muzimbabwe vachiita zvinhu zvavo mazimbabwe ende iye zvino hurumende iri kutonga ndeyezanup saka zvinoreva here kuti munhu ari muhurumende wese unosapota zanup
vaguti pete aitinzwe chirongwa chedu
isu tiri kutaura isu kuti zek ndo isina kunatsogadzirira nyaya yekuregista zvebvr hatina kuti isu zano yazodii yazodai asi tose tinoziva kuti nyaya yacho ndeyekuti pakangoitwa proclamation navamugabe mazuva apera zeki tingangoti yakaitwa muchirungu caught by surprise
mutauriri wemdct vaobert gutu vanga vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi rezanup f vagadzira chirumanzu vari muharare zvakare
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChristopher Mutsvangwa rinoti haricherechedze kusharwa kwekomiti yakagadzwa nezuro kuti ifanoona nezvevakarwa hondo izvo sangano iri rinoti zvinopikisa mutongo wedare wakati sangano iri ndiro chete rinofanirwa kucherechedzwa nezuro chimwe chikwata chevakarwa hondo chakazivisawo kuti vapatrick nyarovata ndo vachafanobata chigaro chasa chigaro musangano iri kusvika pasarudzwa umwe utungamiri vageorge mulala vanonzi ndo vanenge vari mutevedzeri wasachigaro kuchitiwo vajoro mazhamba vari tete wemusangano kana kuti political commissar varobert ncube vari mubatiwo homwe navamichael mapfumo vari munyori mukuru mutauriri wechikwata chavamutsvangwa vadouglas mahia vanoti zvakaitwa nezuro izvi zvinozvidza vakarwa hondo yerusununguko vose sezvo zviri kuitwa nevanhu vavanoti vari kushandiswa nechikwata chevanhu vari muzanup f cheg40 studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuchikwata chavanyaruwata ngatinzwei hurukuru yataita navamahiya pamusoro penyaya iyi
havana kusarudzwa nevanhu vakangopinda muhotera vakataurirana pachavo kuti ndiani angade kuva mutungamiriri kuti kana aita mutungamiriri pano pasi nedare remutemo rikatadza kuonawo zvakanaka vanenge vaakutengesa chikomuredhi chemamwe makomuredhi kuti vawane mari vachidya akasike kutanga nyaruwata achidai nokuti he has never won an election and he will never win an election yemaho veterans
Saka mchato ramatana hape tishona kuti mama kaenda kudarerezi mosha mchedza kuti musangano yumiswe.
Kuda ndinga uwanda ka sunga maoko kunya sotaura mizini chichiri pamberi pedare. Asi takango udzo dare zvataka tadzirwa iro dare riri munzira yokuongorora nhasi taira dare rikasungwa kuti muzodzoka musi wa26. Saka ichiri nyaya iri kuongororwa nedare. Asi takati kudare ndivanani kwava vaakuzvidaidza nezita reorganization inotungamirirwa naMutsvangwa. Yandiri inini the spokesman.
Tinozwa kuti icho chikwata chitsvaichi vari kuti ivo danho ravakatora vakariita kuburikidza nemakomborero emutungamiri wevakarwa hondo vanove vaRobert Mugabe vanove mutungamiri wenyika. Munozvitambira sei?
Mereji yanga iri vanhu kuti kana ZANU-PF yange ichiita zvinoda ruzhinji rwevanhu zvaizenge vachiwana rutsigiro rwevarwiri rusununguko. But kana varasa vanhu sezvavaita izvino neumbavha netribalism neapplication of the law neviolence yavanicha hapachisina marriage iyi yakagurwa. Ndosaka takabvisa anonzi Patron kuti haachina basa because takaona kuti haachisina chokuita nekwatakabva kuvabereki vedu kuruzhinji rwevanhu.
Chikwata chitsva ichi chiri kutiwo nzira yachapinda nayo muhofisi ndo nzira imwe chetewo yamakapindawo nayo imimi hofisi pamakatora masimba muchibvisa chikwata chaitungamirwa navaJabulani Siwanda. Munoti
zvakatosiyana chaizvo.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti kutengwa kwemari yemabond notes kuSouth Africa kunoratidza kuti senyika Zimbabwe haisina mishina yekugadzira mari iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinouya mushure mekunge patendero ragwaro rinoratidza kuti Zimbabwe yakatenga mabond coins emasendi makumi mashanu anosvika mamiriyoni matatu emadhora. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaAndrew Tsiga vati izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haikwanisi kubika mari yayo pachayo.
Kugadzirwa kwemabond coins kana kuti izvo kutengwa kuda kuitwa mabond coins nehurumende yedu kubva kuSouth Africa zvinoreva zvinhu zvakati wandei. Chekutanga zvinoreva kuti izvo senyika takundikana kugadzira mari yedu muno muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi zvakare yezveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo zvakaitwa nebhanga guru renyika zvakanakirawo kuchengetedzwa mari iyi kuitira kuti isangogadzirwa nguva nenguva zvisina tsarukano. Vati asi mutengo wemari yakagadzirwa kuSouth Africa yakawandisa zvikuru.
Tinoziva hedu kuti zvinouya hazvo nemutengo wakati kurei in terms of mari yatichabhadhara seapa pakabhadharwa around 5 million rands tichida kugadzira mari iyoyo. Asi tinofanira kutarisa kuti akagadzirwa muno in terms of nyaya dzesecurity wokuti hapana here panozogadzirwawo amwe paside ari over and above zvatiri kuda zvachanodarika uwandu hwatakaronga kuti toda kuprint. Ndozvimwe zvatofanira kutarisa futi.
VaMuchitwa vati kutenga mabond coins hakupedzi dambudziko remunyika. VaMuchitwa vati kusvika hurumende yagadzirisa mari yainoshandisa pamwedzi Zimbabwe haigoni kubuda mumatope mairi.
Chatinofanira kutanga kuita senyika kugadzirisa expenditure iri kuitwa nehurumende yedu. Expenditure iri kuitwa nehurumende kushandiswa kwemari nehurumende ndokuri kukodzeresa nyonganyonga yese yatinayo muekonomi iyi. Chakakosha ndechekuti hurumende yedu gaigadzirise ishandise mari yainayo imbomira kushandisa mari yaisina. Tikakwanisa kushandisa mari inoenderana nemari yatinayo ndokutanga kugadzirisa matambudziko atinawo.
Gwaro rine Studio 7 rinoratidza kuti mari iyi yakadhindwa nekambani yeSouth African Mint Company uye yakazivisa mukuru unoona nezvekufambiswa kwemari kubhanga guru renyika Professor Kofea. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mankujka kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vati vange vari kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Gurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa vakumikidza muchina unongorora gomarara repamazamu pampilo hospital nhasi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pachiitiko chenhasi masikati, Dr. Parenyatwa kuti zvirwere zvisingatapuriranwe zvakadai segomarara zvave kuramba zvichiwanda munyika, vakati zvakakosha kuti nyika isimudzire kurwisa zvirwere izvi sekurwisa kwairi kuita HIV/AIDS. Vaparenyatwa kuti kuvekwe muchina uyu pampilo kuchabatsira zvikuru pakurwisa chirwere chegomarara rezamo munyika, sezvo chipatara ichi chiri icho chipatara chikuru kuchamhembe kwenyika.
Tiri kutofara chaizvo kuti region inoyi yaane mishini yakadaro, because yes, no makuziva imi kuti tiri kuona vanhu vanosvika kuma 4,000 pagore votinoona vane cancer, asi ivavo ndo vanouya kuzvipatara zvedu, vamwe havauyi. Saka maybe figure yacho yakatokura, saka cancer iri kuramba ichiwanda munyika. Pamwe ndaa yekuti taakuziva kuti iripo, asi ngatibatei tiedze kuivharidzira kana kuti prevention. Pakupreventa ipapo ndo panobatsira meshini yakaita fanika iwoyi kuti ukurumidze kuona kuti zvapapi.
Dr. Parenyatwa vati veruzhinji havafanirwe kubhadhariswa zvachose pakushandisa muchina uyu, asi vaudzwa kuti kubhadharisa vanhu kunozovepo nekuda kwekuti chipatara chamupilo hachina mazvikokota anonzi radiologist anokwanisa kududzira zvinenge zvaburitswa nemuchina uyu, uye chipatara ichi chinobhadhara vanhu vekunze vanoita izvi. Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabandi vaudza Studio 7 kuti hapana chavanoona chakaipa pakusabhadharisa vanoshaya mari yekushandisa muchina uyu, asi vati zvinenge zvakakosha kuti vanowana vabhadhare.
Dambudziko ratinaro harisiri kuti chipatara chinoda mari, asi dambudziko ndere vanhu vari mamembers emamedical aid society vasingadi kubhadhara. Isusu ticharamba tichishanda kuti mushini woyu urambe uripo, then makizo vato vacharamba vachitisupporta, will be very happy and we have no problem kubatsira vanhu, nekuti basa redu harisi kukolekta mari, asi nderi kuti vanhu varapwe vafare vararame upenyu hwavo, tiriduse kufa kuburikidza nezvirwere zvekenza.
Muchina uyu unokosha madhora zviuru mazana mashanu. Sangano reNational AIDS Council iro rakatenga muchina uyu rakabhadhara madhora 225,000 sezvo kambani yePhillips yakagadzira muchina uyu yakati yaizobatsira nekubhadhara imwe mari. Mukuru weNAC Dr. Tapuwa Magure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave kupindirawo mukurwisa chirwere chegomarara richishandisa ruzivo rwarinarwo mukurwisa HIV/AIDS.
Minista wedu akaona kuti zvatoita kuHIV zvokuita inonzi multisectoral, yatinodaidza masectors akasiyana siyana kuti varwisane nechinhu chimwe, zvikaendawo kukenza vakaona kuti ikonze kupfeka naka iyo. Ndo zvikuru zvaaisa kuti tidi tipinde munyaya iyi kuti tiite coordinate maplayers akasiyana siyana. Saka isu weNAC tichauya tichivabatanidza kuti vanyatso kuronga zvinhu zvavanofanira kuita vari pamwe chete.
Muchina uyu ndiwo wechitatu wakadaro kuve muchipatara chehurumende munyika, mushure memumwe uri paPari reNyatwa nemumwe uri paMutare Provincial Hospital. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Bazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvemari ratemera zvirango pamakurukota matatu ehurumende yeSouth Sudan. Vakatemerwa zvirango pamusaka pekukonzera nyonganyonga uye kukanganisa rugare namagariro akanaka muSouth Sudan. Makambani nevanhu vari mumabasa ezvemari muAmerica vayambirwawo kuti vangwarire vamwe vakuru ezvamatongerwo enyika vekuSouth Sudan, nekuti vangangoedza kushandisa makambani emuAmerica mukuviga mari dzavanowana neuori. Mamirioni matanhatu evanhu vemuSouth Sudan vakatarisana nenzara, uye mamirioni mana evanhu vakatandaniswa kubva mumisha mavo. Vanotaura vakamirira bazi remuAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muzvare Heather Nawet anoti United States inoda kuti vakuru veSouth Sudan vakudze chitenderano chekumbomira kurwisana, uye kuti vataurirane nemapato anopikisa kuti kuurayiwa, kushungurudzwa kwevanhu, kuregera kutyora kodzero dzevanhu, uye kuti avo vanoita basa rokubatsira vanhu varegerwe vachiita basa ravo zvakanaka. America inokurudzira vese vane chokuita neSouth Sudan kuti vataurirane zvakanaka muhurukuro dzekuuyisa runyararo dziri kuzoitwa mumazuva anotevera. Aya ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeUnited States amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Taba, tashuka kumagumo, chirongwa chedu, anukoneka ene mfaro ndini wenyu, Blessing Zulu.
Neni, jonga kandemi, ili tokusia mina ntungamili nkomo.
So kuhizika, tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kumpandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi.
So okutsho ukuthi njengebandla sozamele iy'nguthi zethu amagqwetha sezahlanganisa amakhanda wabona ukuthi kwenziwani ukuthi indaba le siyiphuthise ukwenzela ukuthi bona balandele izinto ezifunwa nguZulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ukuyabhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti kumbe zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe.
Khathe sebebhizi ngokurejista ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunukasa ntungwana sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe.
Kwesikhathi sasikhuluma ngokuthi abantu babalekele uDlakela. Kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele uDlakela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla unqume ukuthi udaba olukhwezwe libandla le-MDCT olokuthi uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo lumiswe akumelanga luthethwe ngokuphazima kweso njengalokho obekufunwa yi-MDCT. Umantshi umnumzana Davidson Moses Foroma utshele umthethwandaba emini ukuthi lolu daba luzahluzwa ngesikhathi esilandelayo njengazo zonke indaba mahlayana. Ibandla le-MDCT ebelimelwe ligqwetha umnumzana Eric Matinenga lithi uhlelo lokubhalisa amagama abavoti kumele lumiswe andubana kulungisiswe ingxaki ezimbalwa ezifana lokungasebenzi kuhle kwemitshina eyama-biometric voter registration kits, ukusilela kwamaphepha okusebenzisa lokunye okuhlaseleyo selokhu luqale ngeviki edluleyo lolu hlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ukwalako kwekhodi kakutsho ukuthi lathi sesimile sesadinga eminye imizamo yokuthi sibone ukuthi udaba lo balilungisa, ngoba ngikhuluma kunjenje ngivela ezethu lapho engifike ngababuza khona namuhla ukuthi izolo barejista abantu abangaki. Bathe barejista abantu abangu-100 bona baqalisa ngo-8 beseqeda ngo-4. So also kusitsho ukuthi iberejista abantu abangu-about 13 an hour. So ukukhombisa ukuthi kulezinto abangazilungisanga kuhle ngomtshina lo we-DVR. And ngasembuzisana kuthi right ngabe lirejista labantu abangu-100 amabizo lawa ahamba kuyiphi i-server yethu properly. Bathi no, thina singaqeda sathatha ama-memory stick sifake bese sithatha amabizo nalawa bese siwahambisa. Engingakwaziyo ukuthi bawahambisa ngaphi. Isizathu sokuthi njengebandla lethu sisithi khona bazasebenza njani kungendawo lapha okwenza ukuthi bangabeli babhala amathatha ama-registe abantu amabizo abantu ahle hambe kuseva lapho kuzagcina khona amabizo ngenye inkinga le injalo udubo lokuthi ama-fingerprints abanye abantu kayibali lokho elikhona so ngase ngibabuza ukuthi nxani nalisithi khona udubo lokuthi ama-fingerprints abantu akawaphumi ikuthi izandla zabo zomila zila mafuta kanti why then lingafakanga lawo mafuta lawo
kodwa bakhona abathi bona abaphiwe ithuba ngoba isikhathi sikhona kusiyafika uJanuary uzibandlela enxeba sebelungisile lithini lina ngalo
ithuba vele yisifiso sethu ukuthi baphiwe amathuba kodwa sikuchoye ukuthi kanti kunqedana ukuthi uthi wena ulendlu kodwa njengoba ulendlu uzayahlala phandle eplastikini ngokuthi indlu yangkhona awukaphiwa amaphepha ukuthi ungeneki so udingani ungabe thatha amabizo abantu ukuthi sengirejistile njengevota akube le ndawo le kuthiwa ngesilungu yiseva le egcina amabizo abantu ngoba kungenzakala ukuthi bathi khona bona barejistile abantu abangu-100 ngelanga from afast from 8 to afast 4 ntambama ababhizi bayagiga barejista abanye abantu esingabaziya bezana iyi-rigging yakho ngoba kuzafakwa ku-memory stick and njalo kula muntu kulobufakazi ukuthi everyday nxa sebeqeda ukuthi sebetyayisa bayabhala emdulini ukuthi nantazikwejeza abantu abangu-100 nantazikwejeza abangu-50 so nxalingwa nabantu ku-ground sizakwazi njani ubarejista abantu abangani
unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT silokhu sikudaba oluphathelane lokhetho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa sezizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ziyobhalisa amagama azo kuluhlu lwabantu abazavota kumbe zingayi zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa abizwa ngokuthi yiZimbabwe Exemption Permits. Asemele avuselelwe kungakafiki umhlaka 30 lwezi. Ukubhalisela ukuvota khona lakho sokwaqala eZimbabwe. UChris Gande uxoxele sizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa umnumzana Angliston Sfanda.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya ba-crosses i-border bayi-register engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekuphakufezeni favor of iZANU PF ngoba abantu abaningi abe-opposition labantu abaningi abase-diaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhaphe umngcele bayi-register kanti sebebhizi ngokurejista ngokugijimisana namaphemithi engibona ngani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sekwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi
kodwa ke khona kuhamba njani abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota
kukhanya balutshwane kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la angiboni balutshwane kakhulu abaselapha e-South Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe sirejista ukuvota wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha e-South Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal awo mapemit angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele
aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona
asazi mina asazi sizabona ngakho kodwa-ke into seZimbabwe anto siyazi ukuthi kuqakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje elikhulu ukuthi abantu bakhuthazane kodwa kwakhathesi kukhanya hhayi akukho usibili into enjalo ma uhamba nalapha ubuthele khona abantu bakithi abaningi endawo ezinjengabo-hillbrow oyuveli abantu baconcentrate emaphepheni abanye nje nxakukhuluma labo ukuthi sizarejista ukuyavota abanye bantshele ukuthi besabele ukuthi ngo-December ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe-frustrated bagcine bengahambanga ukuyarejista ukuvota ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukurejista so kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela ngento zokulungelwazamalungelo abantu kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani abakho bhizi kangako lo ngendaba yokuvota lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamaphemithi
umnumzana Angliston Svanda isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Uhlelo lwamakholwa ngesonto.
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo kuExodus chapter ka 18 iverse linga 19 20 siya ku 21 22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha,
asivuseleleni umoya kuhlelo lwamakholwa ngesonto silomfundisi uSeni Zwanda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu ikakhulu ngabasekeli bezanu PF kwenza ukuthi abantu abagokekileyo besabele kachana ukuphatheka kwezombusazwe. Kugwalo elwethu lenamuhla inhlanganiso le ithe abagokekileyo laba kabalandlela yokuzivikela esikhathini esinengi nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Yikho nje bengafuna ukungena kundaba zombuso welizwe. IZPP iphinde yasola uZulu weZimbabwe nje jikelele isithi kucwaningolwayo kuvele sobala ukuthi abantu bakhanya bengafuni ukuvotela umuntu ogokekileyo. Sixhume umqondisi walinhlanganiso uNkosazana Justina Mukoko.
Sina njengeZimbabwe Peace Project sikubone kuqakathekile ukuthi senze leyo mhlolisiso singakangeni kukhetho luka-2018 ukuthi sibe kwazi ukuthi kulenani lezizalane zakuleli ezingabantu abagogekileyo abehluleka ukwenza izinto eziningi ngenxa yomumo wabo. Abaningi bakhona bakhuluma ukuthi besaba lokungena kundaba zombusazwe. Njalo kwesinye isikhathi babathi kungaze kube yikuthi kuthiwa nxa besiyavota lapha kuthiwa abuye lo muntu ozamncedisa ukuthi avote. Babona ingani kuyaminyana phakathi khonapho ngoba kuyabe kunomuntu lo obe lo presiding officer kube le polisa, okutho ukuthi lumuntu vele ilungelo lakhe elokuthi ukhetho lwakhe nguye kuphela olaziyo akaselalo ngenxa yesimo abe ekuso. So sikubone kuqakathekile ukuthi kulesi sikhathi sikhulume ngalokhu abantu bengakangeni kukhetho. Okunye njalo okusiphathe nzima yikuthi kwesinye isikhathi sasikhulume ukuthi abantu babalekele udlakela. Kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela. Kwesinye isikhathi ulakho ukuthi abaleke engena phakathi kwalolu dlakela.
Likhuluma njalo ngokuthi uZulu weZimbabwe ukhanya engafuni ukuvotela umuntu ogogekileyo. Ungaguqulwa njani lomcabango?
Umcabango lo ngibona ingani ungaguqulwa ngendlela yokuthi sonke njengezizalwane zeZimbabwe sizibone njengabantu abalakho ukuthi kumenzakala ukuthi uvuke usugogekile. Ngoba sihambe emgwaqweni kulakho okungenzeka emgwaqweni okungenza ukuthi umuntu acine esegogekile. Njalo kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka khonapha eMelika lapho uMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla. Intathelizindaba yethu uPraxedis Jeremiah ukhona le emhlanganweni lo eNew York. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Ngiyabonga.
Kwenzakalani lamhlanje?
Lokho kodwa ukuphithizela edolobheni leNew York. Lapho ke okubuthene khona inkokheli zamazwe womhlaba belandeke umhlangano lo weUNGA. Kodwa ke belokhu esimelele ukuthi umongameli Robert Mugabe waseZimbabwe naye akhulume emhlanganweni lo. Bekebeke bathi ekuqaliseni ukhuluma izolo, kodwa ke kwazoguqulwa kwathiwa ukhuluma lamhlanje emini ngemva kwehola lesithathu. Yikho ke lokhu esimelele ukuthi akhulume.
Kuyini okukhangelelwe nguZulu kahle kahle mazibani alakho ukwethula kulo mhlangano kahle kahle nxa sikhangela avame ukugxila kikho emhlanganweni edlule?
Kula muntu ololwazi lolo gwalo olunumethe amazwi azawethula, ngoba njengentathelo zindaba ngike ngazama sibili kusukisela ekuseni ukuthi ngithole lolo gwalo. Ngaze ngafonela khona ngale ngasesigodleni someli we-America khona lapha, usomeli weZimbabwe khona lapha eMelika. Bathi bona bengeke banginika lolo gwalo. Ngase ngihamba-ke ngenyawo ngafika khona ngale esigodleni ngatshaya ibhera emnyango ukuthi ngingene. Bathi bona ule appointment na, ngathi hayi angilayo i-appointment, kodwa ke ngizama ukuthi ngithole ugwalo lolu olulamazwi amomethe okuza kwethulwa ngumongameli wethu. Bathi bona ungeke walithola lolo gwalo, singeke sakunika, thina asilalo ilungelo lokuthi sikunike. Umuntu olelungelo lokuthi akunike lolo gwalo ngumnumzana George Jaramba. Ngathi ke ngikhulume naye ke umnumzana George Jaramba, bathi bona hayi asilalo ucingolwa inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini owamanje, ngoba usebenzisa inombolo zakhe zaseZimbabwe. Ngase ngisithi ngicela ke ukuthi linginike, basekesibona isiphake inombolo zakho zocingo sibe sizakunika ke inombolo zikaJaramba ukuba akunike lolo gwalo. Kuzovela lamhla lokhu, alokhu ebengakangifonele ibheki ukuthi banginike lolo gwalo. Ikho ke bangalisile lokungena lasesigodleni khona lapho.
Ngamafitshane sigqibe ingxoxo yethu PJ, kukhona yini bakhona abatshengiselayo lamuhla njengasensukwini lezi zedlule?
Hathi namhla akuzange kube labatshengiselayo. Abatshengiseleyo batshengisele izolo, kwasokubuya abona laba be-December movement abavame ukubuya besekela umongameli Robert Mugabe. Besithi long live you Mugabe, buyelanini, thina sifuni umbuso wabacindezekile, liqhawe umongameli Robert Mugabe. Kodwa ke okudanisayo kumbe ngithi okuyisimanga yikuthi bathe befika ngibabonile sibili behambahamba bedinga ukuthi bangaphi abeZimbabwe abatshengisela besola umongameli Mugabe. Ngoba kade kulabantu abaningi, abanye kade betshengisela bengafuni uhulumende weIran, abanye bengafuni uhulumende waseChina, abanye abe-Amnesty International labo kade betshengisela ukubotshwa kwentathelo zindaba kwele-Iran. Kuningi sibili kade kusenzakala khona lapho, kodwa-ke badinga lapho kade kulabaZimbabweni khona, basebeqalisa-ke ukwenza i-chanti yabo yena leyo ukuthi long live Mugabe.
Siyabonga. Sithi khonapho PJ, isikhathi sesidlwe ngumangoyi. Siyabonga.
Kulungile.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala emhlanganweni we-United Nations khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi nguHurricane Maria liqhubeke lisina lamhlanje kwele Puerto Rico ngemva kokucitsha amandla kagetsi ilizwe lonke njalo labulala umuntu oyedwa. Abukholo lwesiMuslim abaziwa ngokuthi ngamaRohingya Muslims kwele Myanmar abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu sebexotshwe ngentshonalanga yalelo lizwe, njalo sokulobufakazi bokuthi ukuxotshwa kwabo ngumbhuqazwe, kodwa uhulumende walelo lizwe uyakulandula lokhu. Abasekela ibandla lezanu PF bathi kulungile ukuthi umongameli Robert Mugabe ahambe emhlanganweni we-United Nations lequla elikhulu elilabantu abedlula amachumi ayisikhombisa. Kodwa abaphikisa umbuso kaMugabe bathi udlalisa imali yelizwe lona elilabantu abadubekayo ebhanga kungelama emabhanga kungelamali, kanti lomnotho welizwe uguqe ngamadolo. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi abantu bathanda ukuchothoza umongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bam zonto umongameli noma ngabe ebehambe yedwa kade bezachothoza futhi beni kona uhambeleni eyedwa umongameli indaba engahambanga labanye. Ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona kona bake ekuhambeni khona akwenzakali khonaku.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi umongameli Mugabe uhambe labantu abaningi e-New York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma isikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ukubana abantu abanye bangathatha imali yolona bezinini befuna ukuzinotisa ngakho ukuhamba khonoko ezithi bakuqhamuka ukuhamba, ngoba abaningi bangona bahamba zazele izinto bangabantu abadala ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke izinto akiphe ephalamenti sinje xa siphuma waqunywaqunywa izibalo zango ukubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkhondomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana uFortune Mlalazi webandla lePeople's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni we-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe se-New York kalusisizi ngalutho sokuphonguba ngihlala yenza nje yechwegwe selikholisa uhamba liyesikalilale. So kakusasisizi ngalutho nje, sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye ngitshona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasiku kokuqala uhamba mnyaka yonke ayephenduka. Afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abesephenduka engela lutho. Le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke. So kakulanto asilethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla leZANU PF izijezu zenoto esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uza kwedula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. Umlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezo zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadevelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokho akuchoyo mbona kuzaphunguwela nje endlebeni kubungene ngapha kuphume ngapha ngonxa yokuthi kasela umuntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
Ngolwesibili ntambama kubonakale uChadunga umntakamgave ethole impahla ethengwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. Ujuma uthi uChadunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kamongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le mthemba liyakwazi loka asibesomisa ngakho abantu bakhulu bekhuluma indaba ye-ice cream le. Bale nkampani abayibili Alpha and Omega Games. Eyi nkampani engenza imali bayalima benza lokaloko okushiyeshiyeneyo. So angiboni ubana kona kungathatha imali ezixhomeni zikahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uChadunga wenza okungenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntanakho ngumntanami. Nxa ngihambile ngiyamcuphela imali esikhwameni sami ngimnike inxayena ukuthi ngakazimele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenzela athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe okabani kumbe okabani. So mbona anta into yebo ngukhangelwa nje kodwa ke ngona ngokwakho ungabana ngabantu laba abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa ke umlalazi uthi okwenziwa nguChadunga inhlala yenza emolini yakomgabe.
Lokhu akusasimangazi kwaqala ngoyise evulala ilizwe kwabuya ngonina eqala ukuhamba ethenga nje yonke into ayifunayo. Kade sokusebantwaneni nitsho lokhu umzukulu okuncane sivele siyaexpecta ukuthi kuzabheda lakho kusiya khonaphana. Siyayazi ubana imuli enjani liyana imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi umongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla kuthi ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuthiyeneyo okuhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguKip Stube.
Izwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika selwethese izijeziso zenotho iziphathamandla zakwele Sudan ezimbili loyedwa owayisebenzela uhulumende welizolelo besetheswa icala lokufaka kusimo esibi lelo lizwe. Amankampani amathathu awesinye seziphathamandla lezi lawo afakele izijeziso lezi. Amanyathelo la afakelwa uMalek Ruben Riak Rengu, Michael Makweu Luthe lo Paul Malong Awan achengisa ukuthi uhulumende weMelika kasoze agoqe izandla kuphazanyiswa ukuthula kulelo lizwe. Ugatsha lwezemali lwethule imbiko elimukisa amankampani eMelika ukuthi aqaphele iziphathamandla zakwele Sudan ezifuna ukufihla ukungethembeki kwazo. EMelika lihlezi lilungele ukufaka izijeziso kulabo abafuna ukuphazamisa ukuthula inqubela phambili lenhlala kahle yelizwe leSudan. Abantu abayizigidi eziyisithupha babhekane lendlala eSudan kuthi abayizigidi ezine baba yiziphepheli. Lolu ludubo oludalwe ngabantu mathupha, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya olwe-State Department uHeather Newt. Siyaqhubeka sikufaka sobala ukuthi inkokheli yeSouth Sudan kumele ilandele isivumelwano sokukhumisana umlotha, kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015 ngokusebenzelana kwamabandla aphikisayo, kulethwe ukuthula, kumiswe ukuhlukuluzwa kwabaletha uncedo, kutsho uNyot.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika kudaba lweSudan. Singakaziphethi ezosuku zikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court eHarare unqume ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo kalumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje oluvalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.